Enda ndakapaka muna Sage Avenue. Ndopanzvimbo patakambogara pekumbonzi pabhombiwa paitwa sei paya. But ndaandiri mumota. Asi zvaitika ndezvekuti musikana anotarisa mitero yemota abva amanyira ikoko. Ndinofunga kuti ndiye akaudzwa kuti kana vakauya informa. Saka abva aenda pamota iyayi. Asi still handira kunge ndamboisa pfungwa pazviri. So ndazoona pabuda mapurisa vanga vari about 5 here. Vandaona 2 umwe achimanyira mberi kwemota umwe shure vachitora mapicture from afar. Umwe anga achitonyora panhamba. Kumashure anga ari kumashure handira kuzonyatsoona kuti anga achiitei but anga akabata foni andafunga kuti vari kutora anga aitora mapicture sezvo azvichiita ari mberi. So pandada kuuradza kuti ndiri kuona kuti pane zvinoda kuiti vabva vadzokera kumota vese.
Mota yavo yanga yakanyorwa kuti kudii?
Yakanzi ZRP Reaction Unit. Saka ndanzina muupenyu ndanzina kutombotarisa kuti kune chinonzi reaction. Saka pandazofonera mota ndopandazozwa kuti hano ndeve presidential escort. Ndeve reaction kuti kuda vanonzi kana munofamba napresident mukafungirwa kuti mune munhu angade kuita anything bad pana president. Ndo vanono defender. I don't know how they are instructed to work. But ndo zvandaudzwa kuti ndo basa ravo. Saka kana vatodero zviri kureva kuti vari kutreka either kuti vazokubhambira kuti vakonzerese accident kana kuti vada kuisa pasurveillance.
Hamusi kutyira here upenyu hwenyu nezvaakuitika izvi?
Well, idambudziko nderekuti kana ukatyira upenyu unofanira kuripota kumapurisa. But mapurisa kana ariwo anokutsvaka hausisina kwekuinda. Saka unenge wongoti chauya chauya. But semurumewo kana uchinzi unourawa nezvawaita.